manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechitatu chikunguru 12/2017 makateerera ku studio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi
Zvoka munzira Zvoka kuti tichitanga chimurenge Tatangana nenyaya yemaelectoral report
Vechidiki veMDTT vanoratidzira muHarare vachiti vanoda kuti mitemo inobata sarudzo yevandudzwe uye kuti zeki ishande yakazvimirira Sangano rekuva America reCouncil on Foreign Relations rinoti Zimbabwe inogona kupinda mumhirizhonga pamberi pesarudzo dza 2018 kana nyaya yekuti ndiani achatungamira nyika kana vamugabe vachinge vasiya pachigaro isina kugadziriswa.
So hapana chinyuwani, which is being suggested, it's the same old story. Zvinoidwa muZimbabwe kuinkiriza production.
Governor weRBZ Dr. John Mangudya vanoti kushandiswa kwemari yekuSouth Africa yeRand handiko kunopedza dambudziko remari munyika asi kuti kumutsiridzwa kweupfumi hwenyika ndiwo chete mushonga. Muimbi wekuSouth Africa ane mukurumbira zvikuru Ray Phiri uyo aimba musambo wejazz anoshaya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vechidiki veMDCT varatidzira muHarare nhasi vachiti havasi kufara nemashandiro ari kuita commission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Mutori wedu enhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vechidiki veMDC vanga vachidarika mazana matatu varatidzira kubva pamuzinda webato ravo paHarvest House vakananga kumahofisi ekomishen inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission vachiti havasi kufara nemafambisiro ari kuita komishen iyi basa. Varatidziri ava vanga vakatakura zvinyorwa zvakasiyana siyana zvanga zvitsoropodza ZEC pavasimuka pamuzinda webato ravo. Mutungamiriri weboka revechidiki muMDCT vaHappy Mochidziva vaudza varatidziri ava kuti ZEC inofanira kuvandudzwa sarudzo dzegore rinoya dzisati dzaitwa kuitira kuti sarudzo idzi dzigoitwa zviri pachena. Vachidziva vatiwo mitemo yose inobata sarudzo inofanira kuvandudzwa sarudzo dzisati dzaitwa.
Zvoka munzira Zvoka kuti tichitanga chimurenge Tatangana nenyaya yemaelectoral report Muri kuzviziva Takawana henyu Independent of ZEC Secondly, constitutionalism Thirdly, chinanyaya Harvest of fear Chinoda kuti vana mugabe Siyana ine mazimabhuku Vanamiri kumi atisapota Any organization Borobato Vanochengeteza our culture Umaruwa Siyai mazimabhuku Arana mazahari kurara Kukula Kukula Kukula
Vasina kumbofamba chinambwe chakareba, varatidziri ava vatanga kumhanyiswa nemapurisa anga akapakatira zvombo ayo avadira mvura inovava pamwe nekuva mwaya hutsi hunokachidza vamwe veruzhinji vanga vasinei nekuratidzira uku vadirwa mvura inovava nehutsi hunokachidza uhu varatidziri ava vapisawo makadhibhokisi mune imwe migwagwa iri pakati pedhorobha mumwe wevaratidziri ava vainoki mukudu vati vaswera vachiita hwekiti negonzo nemapurisa
mapurisa iwo anga achiti demonstrator kwedu hakusi pamutemo saka patatanga kudemonstrator mapurisa abva atanga kungokanda matiegasi nekumwaya vanhu mvura inovava
mumwe wechidiki anga achiratidzirawo vashakespeare mukoi vati commission yezek yakazara vasori nevari muchiuto vachiti izvi zvinokanganisa chimiro chesangano iri vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vachishanda nesangano recenter for disability and development vamasimba kuchera vati mapurisa emuzimbabwe anofanira kudzidziswa kutevedzera bumbiro remitemo sezvo achiti kuratidzira kwaitika nhasi kwanga kusina kukanganisa runyararo mutungamiriri wemdc vamogeni tsvangirai vanotiwo bato ravo richaratidzira munyika yose munguva pfupi iri kutevera vachiti pane zvinhu zvakawanda zvinobata sarudzo zvinofanira kushandurwa sarudzo dzisati dzaitwa zvakafanana nemitemo inobata mafambisirwo esarudzo kupindira kwevari muchiuto munyaya dzesarudzo nezvimwe zvakadaro hatina kukwanisa kubata sachigaro wezek amai Rita Makarau pamwe nemutauriri wemapurisa amai Charity Charamba kutinzwe divi ravo panyaya iyi ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
Rimwe sangano rekuAmerica reCouncil on Foreign Relations rinoti Zimbabwe inogona kupinda mumhirizhonga pamberi pesarudzo dza2018 kana nyaya yekuti ndiani achatungamira nyika kana mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachinge vazobva pachigaro isina kugadziriswa. Sangano iri rinoti pane zvinhu zvishanu zvikuru zviri kuita kuti zvinhu zvisagadzikane apo nyika yatarisana nesarudzo. Rinoti zvinhu zvakaita senyaya yava Mugabe yekuramba kudoma kuti ndiani achatora matomu, kusagadzikana mubato rezanupf, kusaita mushandira pamwe vakasimba kwemapato anopikisa, kurambawo zvinhu zvoenda kumawere munyaya dzezvoupfumi, uyewo kuderera kwetarisiro yekuti nyika dzakatenderera Zimbabwe dzinogona kutora matano akadii ekudzivirira mhirizhonga munyika ndezvimwe zvezvinhu izvi. Asi nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesai Ruhanya vanoti havaoni Zimbabwe ichipinda mudambudziko riri kuchirwa nesangano iri. Ngatinzwei vachitsanangura.
Chatiri kuona chiri kunoedza nechekuti pachabva Mugabe munokwanisa kuita dambudziko muzano, asi munyika munokwanisa kusaita dambudziko nokuti mapoliticians ari kunetsana yesu, asi chingaita kuti munyika muzeta kusagadzikana inyaya yekuti kana mumauto muvatsori mukaitawo dambudziko rokupipidzana kana rokunetsana. Asi semaonero angu ndinonatso kuti mumauto ezimbabwe kana kuti masecurity apparatus ezimbabwe hatisati tava nehumbowo hwokuti kana vamugabe akabva munyika munoita destabilization, saka ipapo hatikuirirani nemaonero eForeign Relations group yeyo kuamerica kuti kana vamugabe akabva munyika muchacha mhirizhonga. Aiwa,
kopanyayo yenyika dzakapoteredza Zimbabwe mune zvamungataura here pamusoro pegwaro iro zvavari kuti vanoona kunga dzisingazokwanisa kubatsira Zimbabwe kana zvinhu zvikasagadzikana?
Dzinokwanisa. Zimbabwe iri imemba yeSADC. Zimbabwe imemba yeEU. SADC yatogara kana panenge paita dambudziko riripolitika kutamira zvakanaka yagara ichipindira. Kana Zimbabwe Botswana dzakambopindira kuLesotho paita dambudziko rezvemuzimbabwe, handiwete kuti kana muZimbabwe mukaitika zvikutaurwa neForeign Relations Commission SADC ingangoita nokuti vanhu vemuZimbabwe vanozopota vakuenda kunyika dzakaita vana South Africa kwakachanjana. Asi inaonera ese ikoko kuti the security apparatus yenyika haisati yatanza kunetsana kuri kuitwa nemapoliticians, iwo pachavo sesecurity apparatus yenyika iri kunetsana.
Ipane zvingatarisirwa here kubva kuAmerica nekukasika tichiona kuti havana zvikuru zvavainazvo zvokuti vangapindira muZimbabwe?
Chokutanga ndechekuti isisi tinotokurudzira kuti nyika dzakaita sana America nedzimwe nyika especially dzokumadeukero kunana America munana Britain vasanyanya kuda kuinda pamberi nekutaura nezvimbabwe maafrican countries ana south africa ndo vanofanira kutsiura vamo
avanga vari mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesai Ruhanya vari parunare muHarare neStudio 7. Dare repamusoro soro reconstitutional court nhasi raramba kunzwa nyaya yamuzvina bhizimusi wekwa Mutare vatendai Blessing Mangwiro yekuti ritsinhire mutongo wehigh court wekuti gurukota rezvemukati menyika vaIgnatius Chombo vadzorere muzvina bhizimusi uyu $1.5 million yavakatorerwa nemapurisa muna 2012. Vachombo vari kuramba kudzorera mari iyi uye vanotiwo vamangwiro havakwanisi kutengesa midziyo yehurumende sezvo ichichengetedzwa nemutemo weState Liabilities Act. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Mukuru wevatongi vaJustice Luke Malava nevamwe vavo vati hazvirevi kuti nyaya iyi haina maturo asi kuti inofanira kunzwa pamberi pedare pachitevedzwa mutemo wedare iri. Vachombo vari kuramba kudzorera vamangwiro mari uyewo vari kuramba kuti vamangwiro vatengese midziyo yehurumende kuti vawane mari yavo vachiti izvi hazvibvumidzwe pasi pemutemo weState Liabilities Act. Izvi ndizvo zvakaita kuti vamangwiro vakwire kudare pamusoro reHigh Court iyo yakati mutemo weState Liabilities Act haufambirani nebumbiro remutemo rikati nyaya iyi inofanira kuenda kuConstitutional Court. Rimwe remagweta vamangwiro vaZimbabwe Chimbwa vaudza Studio 7 kuti apa ndipo pasina kufambiswa zvakanaka.
Dare reHigh Court raifarwa kunge rakangonyora kuti aiwa apa paitwa constitutional invalidity order ndaisauye sereferal nekuti referal inoitwa panenge pasina econstitutional order yekuHigh Court. Saka saizvozvo dare iri kuti mbaka vanogadziriswa ipapo kana pagadziriswa podzoka kuno kudare nyaya yozochiongororwa mumamerits ayo.
Vachimbwa vati vave kudzokera kudare High Court uye vachatevedza mutemo sezvo nyaya iyi isina kuraswa.
Kune mutemo unonzi State Liabilities Act Section 5 iyo inoti iyo hamukwanisi kubata zvinhu zvestate muchitengesa muchidare. Saka vamangwiro vari kuti aiwa iyoyo Section 5 iyoyo haifambirani neSection 56 yebumbiro guru remutemo inotaura izvozvo equality before the law, and equality inoreva munhu wese kusanganira iyo state yachona iyoyo.
Ivo vamangwiro pachavo vaudza Studio 7 kuti vachasvitsana kupambura yacheka makumbo navachombo nemapurisa.
Despite pane makoti oda zakawanda havasi kuteerera kana kurespekta makotsi wavo, but instead varongoramba vachiti nini ndiite madzimwe nzira, but dziripo dzinovasungirira kuti vaibhadhare mari iyoyo. But anyway, very soon tenge tichidzokera kudare tichinozwa kuti zvakamira sei. Tichasvitsana kwamvura yacheka makumbo ndichiedza kudefenda kodzero dzangu.
Vamangwiro vakatorerwa $1.5 million mushure mekusungwa vachipomerwa mhosva yekuba muna 2008, asi zvichitevera kupera kwenyaya yavo havana chavakazodzorerwa nemapurisa. Izvi ndizvo zvakazoita kuti vaende kumatare edzimhosva. Kunyange hazvo matare amagistrate akapa mutongo wekuti mapurisa pamwe negurukota rawo aifanira kudzorera vamangwiro mari yavo. Izvi hazvina kuitika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reUnited Nations rinoti rawana mamwe makuva makumi matatu nemasere muCentral Congo anogona kunge akavigwa vanhu vakaurayiwa mhirizhonga yakaurayisa zviuru zvevanhu kubva muna nyamavhuvhu wegore rapera. Mutungamiri wa America wa Donald Trump vanoti muzinda we White House uri kushanda zvakanaka vachipikisa mashoko ekuti wakaita manyamamire nerongo zvichikonzerwa nekureurura kwemwana komana wavo mukuru kuti akasangana sei neaifanirwa kunga ari gweta rehurumende yeRussia uyo akapa umbowo pamusoro paamai Hillary Clinton avaikwikwidzana nama Trump musarudzo. Gavana webhanga guru renyika Dr. John Mangudya vanoti dambudziko rekushaikwa kwemari riri munyika rave kuita kuti vamwe vati zviri nani kushandisa rand rekuSouth Africa. Asi vamangudya vati kugadzirisa nyaya dzezveupfumi nyika inofanirwa kukwanisa kugadzira zvinhu zvakawanda kwere kuita basa rekutenga zvinhu kunze kwenyika. Mutoro wedu enhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vamangudya vataura mashoko aya paUniversity of Zimbabwe muHarare apo pari kuitwa musangano kana kuti symposium wenyanzvi dzezveupfumi. Vamangudya vati Zimbabwe ichaenderera mberi ichishandisa mari dzakasiyana-siyana nekuti kushandisa randi chete handiko kungagadzirisa dambudziko rakomba munyika rekushomeka kwemari.
So hapana chinyuwani which is being suggested is the same old story. So idwa muzimbabwe kuincrease production goods and services kuti upfumi ngaudini ubudirire. Currency dzose throughout the whole world dzose support energy in the production pasina goods and services pasina production pasina more hufu more chibage kana zvese zvirimwa zvese zviripo zvese kana zvicherwa na minerals hapana nyika.
Dr. Mangudya vati mamwe matanho anofanirwa kutorwa ekugadzirisa mamiriro eupfumi haasi kuitwa.
If you look at TSC, the sombo exporter, $50 million pagore. Asiko zvino zvimbo zvadziwa adziko. Kwenyara that used to move maminerals etobako kwenda kumapota. Paizvo zvakafa. Zvisiko steel, we used to produce about 1.2 million tons of steel kwenda kuna kana chino. So those are the production that we need.
Gavuna weRBZ atiwo nyika inofanirwa kugadzirisa zvematongero enyika kukwezva vane mari dzekunze.
Vanhu vangada kuuya kuzoinvesta kava kani vanhu varimo iwo kuvhesta ka vanodini vaita demotivated. So political risk in avector mainvestor or did demotivate mainvestors.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi yataurawo pamusangano wevanyasha Kaseke vati kuti nyika iwane mari yekunze vemakambani neveruzhinji vanofanirwa kunotengesera zvinhu kunze kwenyika.
Takatarisa maindastry yedu yemuno muZimbabwe zvaanofanira kunge akatarisa ndezvekuti vanokwanisa kugadzira sei zvinhu zvakachipa kuitira kuti kana zvakuenda kunze kwenyika zvinosvika zvitengwa rather nekuti zvinhu zvinhu zvakaenda kunze kwenyika hazvikwanisi kutengwa.
Pamusangano uyu nyanzvi dzezveupfumi dzakurudzirawo kuti kushandiswa kwemakadzi ekumabhanga pamwe neekokeshi zviitwe kunzvimbo dzese munyika kusanganisira kumaruwa. Vamangudya vati kunyange zvazvo vanhu vanenge vachiti vane mari kumabhanga nyika ina mari iyi uri musvo izvo zviri kukonzera kuti kushayikwa kwemari kurambe kuchienderera mberi. Vakurudzira veruzhinji kuti vafarire kutenga nemakadzi ekubhengi nedzimwe nzira dzakadai seikokesh zvisingadi mari chaiyo vakati izvi zvinogona kurerutsa nyaya yekushomeka kwemari. Vatiwo kupedza dambudziko reuori pamwe nekugadzirisa dambudziko rekubudiswa kwemari yekunze zvisiri pamutemo zvinogona kubatsira zvakanyanya dambudzo rekushomeka kwemari. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Patricia Mudadigwa.
Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vave kugara kune dzimwe nyika. Nhasi tine hurukuro naamai Mary Mashoshe avanogara kuBoston mudunhu reMassachusetts riri muno muAmerica. Amai Mashoshe ndiwo mutevedzeri wemutungamiri werimwe sangano remadzimai anotenda reInternational Women of Faith. Mutoro wedu wenhau Praxidis Jeremiah akakurukura navo apo akasangana navo kumusangano wemadzimai anobva kumakereke akasiyana-siyana asi vachibatanidzwa nekubva kuZimbabwe weWomen of Dominion International wakaitwa kuNashville kuTennessee mukupera kwesvondo.
Inini ndinonzi Florence Mashoshe, ndiri Vice President we Interdenominational Women of Faith. Tiri musangano wemadzimai, once a month tinosangana tichiplana kukuridzirana in our faith. Tinoita our conference is in Boston, Massachusetts once a year from different denominations from different countries all over Africa, all over Europe. And tichibatana vanhu pamwe tichiita equip wakadzi kuti vange vachikwanisa kuita basa remkingdom nekuita basa rekubatsira kuita basa remaprojects edu.
Iri ragore rechingani.
Gore rino takaita our fourth conference. Ikaattendwa nevanhu vakabva kuEurope, vakabva all over Africa vekuGhana, tichiuya panhu pamwe kuBoston tikaita musangano vanhu vakakuridzirwa. Vanhu vaka, they were blessed kuvapa musangano wedu. But our aim is kuti vakadzi vakaita attend our conference vanodzoka kumachurch kwavo vachichibatsirana namapastors avo nokuita nemaprojects ekubatsira nherera kana kuti ekubatsira mastreet kids kana kuti whatever the church yavo kuti inoda kuita zvakaita sei.
Ndanzwa kuti makutambarara kusvika kune dzimwe nyika.
Dr. Letina vakaenda kwaMutare vakasangana nevakadzi vekwaMutare. Vana ivo vakaita encourage us kuti shi tinodawo kudzidza zvinhu zviri kuitwa President Women of Faith. Saka vakada kudzidzawo kuti vatange Women of Faith kwaMutare. Saka takazwa kuitwa encourage nechido chavo chekuti vasevenze nesu. Saka takutotanga conference kwaMutare inenge iri kuitwa muna August 2018. A week later tinenge tiri kuSouth Africa. Inomuna August 17 and 18.
Muri pamusangano weWomen of Dominion. Iri rimwe sangano kairi. Hamukukwidzane here?
Kwete. Tinosenzera Mwari umwewo. Saka tichibatsirana, tichisapotana kuti tiite basa raMwari. Saka ivo vanouya vachitisapotawo, isusu tichiuyawo kuno kuti tichivasapota.
Imi munoshandisa rurimi rwupi ku International Women of Faith? Zvinova zvinoita kuti mupatsanuke kubva kuWomen of Dominion.
Women of Faith, because it's really interdenominational and it's an international organization. Saka tinoita neEnglish. Ngekuti tine marudzi nemarudzi aka vamwe vanobva kuGhana, vamwe vanobva kuMozambique, vamwe vachibva kuZambia, vanobva kuEurope. Saka hazviite kuti tiite neshona. Saka tichiuya kuWomen of Dominion. Because Women of Dominion inotipa chance yekuti tiimbe dziyo dzataimba takakura tichiimba kuZimbabwe. And iri mushona. There is a difference. Saka tinenge tichida kuya kuno kuzembwa nziyo dzedu dzishona. Ndoku kusiyana kwayakaita ne Women of Dominion. Inongoita maZimbabweans chete.
Mabatsirikana zvakadii nemusangano weWomen of Dominion wegore rino wekuTennessee?
Kudzidza hakuperi. Tadzidza zvakawanda. And ndokubata kwacho kwatinoita neWomen of Dominion. Vanouya vachidzidza something from us. Isu touya tichidzidza something. Tanga tine mapreachers anga ari pano akabva kuZimbabwe. Very powerful women of God.
Mama madzimai angangoti ndingaparadzirei chii mari ndichienda kumisangano yakadai?
Zvakakosha kuuya pasangano. Unomboenda uri revived. Waitwa kuzadzwa nemweya mutsvene nekuzadzwa nesimba rekuti basa raMwari riende pamberi.
Zvakakosha zvakadini kumudzimai kuti ange ari mutende kuti arere mhuri yake?
Zvakaoma kunge uri mukadzi uchirera vana. You need the grace mumwoyo mako. You need the patience. You need the joy and the peace kuti unase kurera mhuri yako. Tinoona kuti mafrustrations nemastress anoitika kana usiri muna Mwari haana kunaka. Asi tinonamatirana. Kana ndiri stressed out ndikadaidza a friend of mine, ndinamatiro panapa, ndinoona ndichina kustressia ichiita nani. Saka counseling kuti tidini tinge tine joy and peace in our hearts.
Vanga vari amai Mary Mashoshe, vanove mutevedzeri wemutungamiri wesangano reInternational Women of Faith, vachitaura na Praxides Jeremiah weStudio 7. Muchirongwa cheLife Talk Diaspora Forum na 8 PM, nhasi tiri kutarisa nezvekuratidzira kwaitwa muZimbabwe nevechidiki veMDCT, pamwe chetewo nekunogara kuchiitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, zvikuru zviri pasi peZim Video kuUK. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Makatirira kune penyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Muchikamu chedu chenhau dzemitambo tombotarisa hurukuro ina Marvelous Musanganya uye weStudio 7 achitipa zvakaitika kumutambo weChan kwaive nemaWarriors.
Vanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano reZifa vanoti chikwata chemaWarriors chakadzoka munyika nezuro. Ngatimbonzwai kubva kuna Kolisani Gwesela noreZifa.
Vakagamuchira nevanhu vakawanda chaizvo vaifara. Vakagamuchira trofi, vakatosumudza trofi yavo, vakatorwa mafoto nayo. Vakamirira Ministry of Sport and Recreation. Vanga varipo kuairport vachitigamuchira. Nevamwe vakuru vekuZifa nevamwe vakuru venhapfu. Tinotenda vanhu vese wakawaya nizure kutu kamchia. Tine mufaro, mukuru, wakusumuta kwa safa kazu kapu kechifash.
Paneja mruku rongera ere vatsigirive na buva sina kwansa kuya ku Harare International Airport.
Paneja tinga rongera wana. Tarezu no. Kana mwujida toa foto kwa ujida kuona kapu. Nungu ya kuma office de Zifa. Tungo kwa nisa kapu. Iko zino wakumana wakawanda wacho waitama kwa South Africa. Atoka zwakare kukem kuti. Wakasire kunotamba kunamibia. Patuna mendi Afrika.
Ini nzini Marvelous Musanganya huye ndiri mu Washington.
Muimbi wekuSouth Africa ane mukurumbira zvikuru Ray Phiri uyo aimba mutambo wejazz ashaya. Phiri uyo angava nemakore makuma nomwe kuberekwa ashaya nhasi mangwanani mushure mekurwara nechirwere chegomarara. Ray Phiri akaita mukurumbira zvikuru mushure mekunga aimba naPaul Simon apo vakaimba damba refu rinonzi Graceland muna 1986. Muimbi uyu anonzi akaendeswa kuchipatara mavhiki maviri apfuura. Mutauriri wemhuri yake vaPaul Nganyane vaudza vatori venhau kuti Ray ashaya aine hama dzake parutivi pake kuNels Spruit. Dzimwe nziyo dzake dzakaita mukurumbira dzinosanganisira Fire, Passion and Ecstasy, Look, Listen and Decide uye Whispers in the Deep. Kambo Whispers in the Deep kubva kuna Ray Phiri uya ashaya muSouth Africa nhasi. Sezvo nguva yedu yapera regaiti mbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vechidiki veMDCT vanoratidzira muHarare vachiti vanoda kuti mitemo inobata sarudzo yevandudzwe uye zeki ishande yakazvimirira. Sangano rekuAmerica reCouncil on Foreign Relations rinoti Zimbabwe inogona kupinda mumhirizhonga pamberi pesarudzo dza2018 kana nyaya yekuti ndiani achatungamira nyika kana mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vabva pachigaro isina kugadziriswa. muimbi wekusouth africa ane mukurumbira zvikuru Ray Phiri uyo aimba musambo wejazz anoshaya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange mine zvakare mangwana anokuoneka ine mufaro semazuva ose. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Lamukela emoyeni ngenjabulo ngolesithathu mhlaka 12 kuNtulikazi 2017 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
it's not fair ngoba abantu bamele bakhuluma izikhalazo zabo bengayithuselwa bengwakhahla amazwi akurayithanga abakwenza. Asoke sama kufikela kuze kulunge, sesidinwe ngakho kumakara wezanu PF u-35 le government.
Amapolisa aphazamise ukutshengisela kwabasakhulayo bebandla le-MDCT kwagcina sokungumangoye legundwane kuxotshaniswana phakathi kwedolobho leHarare.
Siphathela abantu abe-Robert Snyoka indlela ezine. Sifuna ukuthi bateste for i-HIV babekwazi izinto zabo. Sifuna njalo ukuthi bahlolwe eminye imikhuhlane eseqeda abantu, njengemkhuhlane wechukela, umkhuhlane we-BP, zikhona inhlanganiso ezikhangela konke khona lokho.
Izakhamizi ezihlala phandle kwedolobho lakobulawayo zamukela ngenjabulo uhlelo oluqhutshwa i-National AIDS Council olokuhlola igazi. Umhlabeleli wakwele South Africa odumileyo obehlabela umculo we-jazz u-Ray Phiri kasekho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa aphazamise ukutshengisela kwabasakhulayo bebandla le-MDCT kwagcina sokungumangoye legundwane kuxotshaniswana edolobheni leHarare namuhla. Abasakhulayo laba bavinje njalo ukuhambisa incwadi yezikhalazo zenguquko abayifunayo kwezokuqhutshwa kokhetho kukomishini yeZimbabwe Electoral Commission. Uvika uMavis Gama.
Amapolisa agombolozele abasakhulayo laba ebathela ngamanzi ababayo kanye lokubaphosela intuthu eshitshayo besanda usungula ukufola besuka emahofisini eHarvest House belubhekise emahofisini aweZed. Unobhala jikelele wohlangothi lwabesifazane eHarare ku-MDCT uNkosikazi Lindani Moyo usole kakhulu kwenza kwamapolisa.
It's not fair ngoba abantu bamele bakhuluma izikhalazo zabo bengayithuselwa bengwakhahla amazwi akurayithanga abakwenza. Asoke sama kufikela kuze kulunge, sesidinwe ngakho kumakara wezanu PF uthatha iside le government. Akurayithanga. Siyabona ukuthi already this election is a rigged election. We are not happy about it.
Uthi Nashechiwara ngomunye wabasebenza bucwadlana le mahofisini eZek otshengise ukukhathazeka ngalesi senzo samapolisa.
Nguzona umaziso wambuya banayitamba mbuya ngoshingirira.
Asila ngenye indlela ngikuqinisela nje kuphela, kodwa siyazi ukuba kuzalunga ngelinye ilanga bengazwana abangezwaniyo laba abayibo ababangela lesi isimo esikiso. Asila esimsekelayo thina, esikufunayo yikuba bezwane, sazi ukuba into zizokulunga.
Indawo ezitholakala phakathi kwemigwaqo uJulius Nyerere Lokagubi ulubhekise emahofisini aweZek, lalezo ebezikumgwaqo uJason Moyo ulubhekise kuKwame Nkrumah bezingahambeki. Amapolisa exotshana labantu mahlayana abasakhulayo laba kabazange bagqoke impahla ebandla labo obekusenza kube nzima emapholiseni ukubadobha ngoba bengene emphakathini. Kuke kwaba lesehlakalo sokujikijelwa kwamapholisa la ngamatshe ekuxozeleni kwalamhlanje duzane lemahofisini awezek. Abasakhulayo laba behlabela ingoma ebezichothoza ukwenza kwamgcini sihlalo wayo unkosikazi Rita Makarawu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisama.
Izakhamizi ezihlala phandle kwedolobho lakoBulawayo zamukele ngenjabulo uhlelo oluqhutshwa yinhlanganiso yeNational AIDS Council olokubahlola igazi kubonakale ukuthi kabala mikhuhlane efana lowechukela, igciwane le-HIV leminye imikhuhlane etshiyeneyo. Uhlelo lolu luqhutshwa ikakhulu endaweni ezilenani eliphezulu labantu abalakho ukubamba imikhuhlane eludubo elizweni. Kubika uNompumelelo Moyo.
Abenhlanganiso ezimbalwa lamhlanje bebese Robert Sinyoka lapho abahlali balindawo bebetholiswa usizo lwezempila kahle kungelambadalo kusukela ebantwaneni kusiya kwabadala. Abantu bebehlolwa igazi, amehlo, ichukela emzimbeni, basokwa, batholiswa indlela ezehlukene zokwelamisa kuhle imuli, incwadi zokuzalwa kunye nolwazi lokuphila kuhle kungelambadalo. Oqhuba inhlelo zenak esiqintini seluveve okukomidi ye-District AIDS Awareness Committee, unkosikazi Priscilla Mike Isaac, uchasise ngenyathelo labo kulindawo.
Siphathela abantu abe-Robert Sinyoka inhlelo ezine. Sifuna ukuthi bateste for i-HIV babekwazi izimo zabo. Sifuna njalo ukuthi bahlolwe eminye imikhuhlane eseqeda abantu njengemikhuhlane wechukela, umkhuhlane we-BP, zikhona inhlanganiso ezikhangela konke khona lokho. Njalo silabanye, silabe-Childline, abe-Childline labe-Justice for Children bazoncedisa abantwana abangabedinga usizo lwabo.
Umnumzana Thomas Nyoni wayenelise ukuhlolwa imikhuhlane embalwa kodwa eqale ngegciwane egazini. Uthe luhlelo oluhle.
Awusizwe lolu limnanyana kubonga kakhulu ngoba lekucakathekile, akunceda abantu njalo, akucakathekile.
Iningi labantu belikhala ngokungaboni kahle njalo abenhlanganiso yeZimbabwe Diabetic Association bethi injongo yabo yokuhlola abantu amehlo lechukela egazini ngoba ichukela lihlasela ingqe isiphi isitho somzimba okugoqela amehlo. Unkosikazi Sithembiso Dube uthe uhlole amehlo avele esebona bovili bana.
Mina ngihlole amehlo. Ilihlo lawa ngapha ku-right belingcono kulalelela kulit. Sola kulesinqamvaleleli lingabe sembona sekuhlengezela kakhulu ngiselivala liyahlengezeka. Gida ngasabona amabala kakhulu. Awu sizolo kumele uyasithabisa kakhulu ngoba lokho ngakhulayo zange ngihlangane lakho khonokho mina. Sengize ngilama-67 years anzangihlane lapho hlana lakho namhla khona kusizo lolo lokujabula okukhulu.
Osakhulayo uTravita Zikhali uthe balohlelo lokuncedisa abasakhulayo ukuba banathe amaphilisi bebakhuthaza njalo ukuthi ukuphila legciwane lengculaza akusokugcina kwempilo.
Thina sitholakala emaclinic neprogram kuthiwa ngama-case community domestic treatment supporters. Emaclinic lapho sebesibancedisa ukunatheni amaphilisi abo, sibanikeza i-psychosocial support, i-counseling, senza ama-home visits. Lapho sibalandelela sibabona ukuthi banatha njani amaphilisi abo, sibakhuthaza ukuthi ngokuphila legciwane le-HIV sikuthi kuyikufa or sokuphela komhlaba.
Abantu abedlula amakhulu amahlanu batholiswe usizo lokuhlolwa lokwelatshwa kungenambadalo. Okuthiye uZulu ecela ukuba iNAC ihlale ibafikela ngoba kulezi insuku kunzima ukuyabhadalela ezempila kahle emakilinika ezibhedlela lakubodokotela elizweni. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo eRobert Sinyoka nginguNompumelelo Moyo.
Inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kwembiko ephathelane lobudlelwano bemelika lamanye amazwe iCouncil on Foreign Relations ithi kulokusabela ukuthi uMongameli Robert Mugabe engasuka esikhundleni kungaqhamuka udlakela ngoba engahlelanga indlela iyozamelama. Le nhlanganiso ithi ukuqhubeka kusiba lamaxuku abanga isikhundla sikaMgabe ngokunye okuzabangela ukuthi kube lodlakela. Yengezelele yathi ukusilela kwemali emabhanga lakho kungakhwezela ubudlwangudlwangu. I-Council on Foreign Relations ithi njalo amazwe angomakhelwane kawasoze enelise ukuphathisa eleZimbabwe nxa kungaqhamuka udlakela ngoba lawo elendubo zawo ikakhulu eleSouth Africa. Le nhlanganiso icebise uhulumende weMelika ukuthi akhulumisane lenkokheli yebandla leZANU-PF ayitembise uncedo lokuvuselela umnotho nxa kungahlonitshwa amalungelo oluntu eZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe uMnumzana Nkululeko Sifanda.
Siyabona ukuthi sezikhona izitshengiselo manje zenzo ezifana lokuthi phakathi kwezanu kulokulwisana kakhulu ngokuthi umbani ozakhokhela. Kodwa ngibone ngani bayichayele phansi kakhulu indaba yokuthi amanye amazwe aseAfrika afana namazwe akuSADC akenza njani nxa kuyikuthi kungaba lobudlwangudlwangu obuthe xaxaxa kweleZimbabwe, kuyikuthi mhlawumbe nxa kuyikuthi ukhetho lusuke lwenziwa kwaba lo muntu osegcekene ukuthi uphumelele ongayisiye wezanu. Mone ngana amazwe eSADC kasoze loba kuyikuthi ngeke asebenze kahle njengamazwe West Africa akwenza eGambia. Mbone ngani kuzaba nzima kakhulu ukuthi ubudlwangu uzabulowu benzakale. Abantu abafana nalo president weBotswana bengazange bakhulumisana nabanye amazwe bancedisana ukuthi kube le democracy kweleZimbabwe.
Bayatsho njalo ukubana udaba lwamabandla aphikisayo kukhanya lalo ngolunye olwenza kungabi lokuhle okungenzakala nxa umongameli engasuka.
Ngibona kuliqinisa ukuthi ukusekelakala kubambana phakathi kwamabandla aphikisayo kudinga njalo kuzala ukuthi kube nzima kakhulu ukuthi uPresident Mugabe lanxa izanu ingamakubi kube labanye abantu abanelisayo ukuthi bathathe umbuso babuse kusiya phambili. Ukwala iZANU-PF iqinile ikhanya ngani yodwa engabusi siya phambili kwenza ukuthi intuba zokuthi kube lobudlwangudlwangu kweleZimbabwe kusenziwa iZANU-PF kulwiswana phakathi kweZANU-PF kube phezulu. Ngabe bekule bandla eliphikisayo ngabe amabandla aphikisayo abebambene manyene asebenzelana ndawonye eqinile bekuzenza ukuthi labakuZANU ababelokuthi becabanga ukwenza ubudlwangudlwangu bethuke kakhulu bacine behloniphe okuyabe kukhulunywa ngabantu ekhethweni kumbe okukhulunywa isisekelo sombuso sezanu ngokwaso bangalwisani kangako. Okwenza balwisane kakhulu yikho lokhu ukuthi ukhanya ngani zanu iyo yodwa kuphela imota engasetshenziswa ekutholeni umbuso kweleZimbabwe.
UMnumzana Nkululeko Sifanda ucubungula ezombusazwe. Uhlelo lwe-Life Talk kwi-Diaspora Forum namhla sikhangela ukutshengisela okwenziwe ngabasakhulayo be-MTC lamhlanje. Lo kutshengisela nje okuvame ukuba khona kwamanye amazwe ikakhulu kwele-Bhilithane kuqhutshwa ngabe-Zimbabwe Vigil. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhle. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe lamhlanje uPraxedus Jeremiah weStudio 7 uxoxa lo mfundisikazi Letina Jeranyama okhokhela inhlanganiso yabesifazana abangamakholwa esiKristu International Women of Faith adibane laye emhlanganweni wenye njalo enhlanganiso yabesifazana veZimbabwe abahlala emazweni Women of Dominion obusenzelwa eNashville eTennessee khonapha eMelika.
Mina ibizo lami kuthiwa nguDr. Letina Jeranyama, ehlala eBoston, Massachusetts. Siyayibonga sibili inkosi ngoba this year ngoMay sasile conference ye-Interdenominational Women of Faith and yimi engiyi-leader ye-Women of Faith and i-conference ya this year siyambonga uNkulunkulu abantu babuya from all over the world. Abanye bevele Zimbabwe, abanye bevele Ghana, abanye bevela ezindaweni ezihlukeneyo lapha eAmerica, eTexas, eCalifornia, Tennessee, abafazi babuya sibili.
Lo sungumnyaka wesingaki njalo lenguquko esibe khona enhlanganisweni yini?
Lo nyaka sasilo musician uThembelani. UThembelani uyanceda ama youth bayamthanda Stereki. So this year kwakule improvement ema youth abuya e-conference and futhi kwakulo bishop umfazi ka bishop Dark Heward Mills owayenza ama crusades eZimbabwe in almost 30 different cities. So abantu bebesebemazi ukuthi ungumuntu othanda iZimbabwe and ofuna ukuchumayela ivangeli eZimbabwe. So sabonga inkosi ukuthi lamanye futhi abeGhana babuya ngokuthi umfazi kaDark Heward Mills wayekhona.
Ngomnyaka ozayo liqoqana.
Actually uNkulunkulu uyasinceda ngoba next year sile mhlangano emithathu. Sile 1 oyabo seBoston weApril 20 to 22, 2018 and then wesibili siyabe sisemthare eZimbabwe. And then wesithathu sabesise Johannesburg eSouth Africa.
Kwahamba njani ukuze eliqoqe ezingase Zimbabwe lase South Africa?
Nganxuswa umama Dr. RF Utaunashe ngoJuni wayelomhlangano wabomama eHarare International Conference Center. Ngathi sengikhona ngale omama bemtare bathi buyani lizosifundisa. Ngase ngihamba for 1 day bathi hayi langa ele 1 it's not enough. Buyani lizokwenza likwenza eAmerica for 3 days. eSouth Africa ngahamba khona ngale lo bhuti wami osebenza eSouth Africa. So ngathi hayi kothi ngidlule ngimbona. Ngathi sengidlula sengimbona ngase ngihlala labo mama babembuza ukuthi kade wawuye kwenzani eZimbabwe. Ngathi ngangenza umhlangano wabomama bathi lathi siyawufuna lapha lingasikhohlwa. So ngahamba eZimbabwe uye kwenza iconference uhlubuye ngapha leJohannesburg siyalifuna silambele into zomoya omama bayafuna ukuzwa ilizwi likaNkulunkulu.
Lapha sihlangana emhlanganeni weWomen of Dominion ngapha eTennessee. Hayisiko kuncintisana na leyenu inhlanganiso?
Hayi azincintisani ngako ukuthi ziyancintisana ngangikho lapha eTennessee. Thina singamaKristu asibelieve ukuthi kusile competition. Asila moya lowana of the world ukuthi siyakompita. Hayi siyasukumiselana sisenza njengoMoses eBhayibhelini wayelabo Aaron abanye ababesukumisa izandla zakhe. So xa kule meeting eBoston abe Women of Dominion bayabuya. Xa kule meeting ngapha thina eNashville Tennessee siyabuya sifuna ukubambana sisukumise iKingdom kaNkulunkulu.
Umehluko sibili ngani?
Hayi a Woman of Faith International sisebenza sisikhiwa. That is a difference ngoba silabantu abavela emazweni achiyeni. Yekwenza kube lomhlemehlukele Women of Dominion. Even ukuhlabela konke ngokwesikhiwa, ukuchumayela konke ngokwesikhiwa.
Likuqoqayo okomnyaka ozayo.
eBoston umhlangano weWomen of Faith is April 20 to 22, 2018 eZimbabwe August 9 to August 11, 2018 South Africa August 17 and 18. Information yonke le ikhona ku www.womenoffaithministry.org.
umfundisikazi Letina Ejerenyama ukhokhela inhlanganiso yabesifazana International Women of Faith. Lo qhubeka lusebhudwini udaba lokuvuselelwa kwesizwe sikamthwakazi ngemva komhlangano oqhutshwe ngomunye osezithi nguye oseyinkosi yamaNdebele umnumzana Stanley Khumalo kobulawayo ngomgqibelo. UKhumalo uthi uza kwetheswa inkatha yobukhosi avizwe ngomzilikazi wesibili mhlaka 12 kumpandula. Abendli yobukhosi abagoqela umnumzana Peter Zwide Kalanga Khumalo sebeke bakubeka sobala ukuthi kabavumelani lokwenziwa nguStanley Khumalo. Kayisibo bodwa abaphikisana laye. Incwethi embalini yesizwe sikamthwakazi umnumzana Mqondobanzi Magonya uthi uStanley Khumalo uzisikela ehohweni.
Into enziwa umnumzana uRafael Stanley kayiqondanga. Okokuqala, uvele indlu yakibo, indlu kaHlangabeza, kayisiyo ndlu yobukhosi, kumbe ubuyela kumzilikazi, kumbe ngapha kulobhengula. Inkatha kayiweli kuleya indlu.
Iwela ngaphi ipho baba Magonya?
Esintwini ngendlela isintu sethu esimi ngayo amapillars awesintu sethu uFokankomo. Inkosi izala inkosi. Umzilikazi uthe ngakabi inkosi uzela amadodana amane agocela umuntu labothukisa. Abazange bethatha ubukhosi ngemva kokubana intaba iphotheme ngo-1868. Ubukhosi bekumele buthathe lizibuko likamzilikazi alizele seyinkosi ngoba inkosi izala inkosi. Bekumele inkathi lelo inkulumana. Kodwa yasini siyawo uNobhengula ngoba laye uNobhengula uzele umzilikazi. Umzilikazi emzale seyinkosi. UNobhengula uthe ngemva kokunyamalala kwakhe uNobhengula esegcotshiwe ngo-1870 abantwana uNobhengula abazeni engakabi yinkosi inkatha yobukhosi kayiweli kibo. Ngikhuluma ngigoqela abantu abanjengo-Unyamande kunye lomfowabo abazalwa ngomamkhwanazi omunye ngokamfazi wamajaha omunye ngokambhida umamkhwanazi ozala uNyamande lomamkhwanazi ozala uMhlanga. Labo bafana bobabili abakaNobhengula inkatha yobukhosi kayibaweli. Ubukhosi bukaNobhengula buwela endlini kaNjube. UNjube kaMpoliyana, uMpoliyana ongudadewabo kaFaku lapho kuzalwa khona onyanga zonke. Yiyo indlu lapha okuwela khona ubukhosi ngoba nguye umntakaNobhengula ozele uNobhengula eseyinkosi. Kayisondeli ngitsho inkatha yobukhosi endlini kaNyamande. Kumele silandele endlini kaNjube. So inkosi yamaNdebele ezayo eza kuyabikwa emphakathini ngoSeptemba esiya kuye. Yinkosi ezalwa uNobhengula eseyinkosi, indlu yakhona icacile siyayazi indlu kaNjube, kuphelile mfokankomo.
Endlini kaNjube ke lapha babu Magonya, ngubani olungele ukwetheswa linkatha?
Ngifuna ngizwisise kuhle mfokankomo, kangifuni ukuthi ngibe sengisiyathathela amaKhumalo umlando abawethesayo ngokuthi ngizobika lapho ukuthi mhlawumbe inkathi wela uzivanibani, inkathi wela uzivanibani. Kodwa engingakukhombela khona njalo engingakukhombela khona umphakathi yikuthi inkatha iwela endlini kaNjube. USeptemba useduze, amaKhumalo aseqedile umsebenzi, ithole liyakwethulwa emphakathini.
Umnumzana Mqondobanzi Magonya yingcwethi embalini yobukhosi besizwe samaNdebele. Kwezemidlalo lamhlanje, iqembu lamaWarriors liphindele ekhaya izolo ntambama ngemva kokuphakamisa inkezo yeCOSAFA Castle Cup ngokunqoba eleZambia ngesonto. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso yenguqu izifa uXolisani Gwesela.
Abafana beZimbabwe senior team ade bedlala umdlalo wenguqu weCOSAFA tournament vele South Africa basikile izolo ngolwesibili lapha eZimbabwe besika kube lokuthawa okukhulu. Abantu abaningi abadlala inguqu babuyile eHarare Rangers Airport bezoyemukela abafana laba bezambe itrophy. Abantu abaningi babe nethuba lokuthi basukumise itrophy leyana bethathwa izithombe imipikitsha bethabe kakhulu. Nxa befuna ukubona ipikitsha befuna ukuthatha imipikitsha lezithombe bayabuya emahofisini yethu 160 Enterprise Road lapho yikho ulenkezo khona yekho sabakahlukhapa.
Uxolisani Gwesela yisikhulumeli senhlanganiso yenguqo izifa. Umhlabeleli wakwele South Africa odume emhlabeni jikelele uRay Phiri kaSekho. UPhiri ubhubhele esibhedlela seNelspruit lamuhla lapho ekade eselatshwa khona umkhuhlane wemvukuzane yamaphaphu. UPhiri ubesele minyaka yokuzalwa engamatshumi ayisikhombisa 70 years njalo ubehlabela leqembu lakhe lesitimela. Enye yengoma adume ngazo yile ethi zwakala. Kulale njalo ethi siyaya pambili. Umongameli wase South Africa umnumzana Jacob Gedleyihlekisa Zuma labo saziwayo abagoqela abaculi bathumele amazwi enduduzo emuleni kaPhiri. Omunye wabaculi laba yimbongi mhlabeleli elodumo uMzwake Mbuli, yena otshele iStudio 7 ukuthi izwekazi le-Afrika lilahlekelwe lonke nje jikelele.
Sishaqekile whether music fraternity, whether imindeni, whether umphakathi, wonke umuntu limele kakhulu ngenxa nje yeqhaza nendima eyadlalwa yile ndoda. Akakho umuntu ongathi akayazi isikhathi besicindezelwe kubuhlungu le ndoda ebeyi-intertainer umphakathi, intertainer isizwe. Sinika nethemba nogqozi ukuthi ngelanga sizokhululeka futhi engasabi ukukhuluma ngiqinise ukuthi kukhona umbuso wobandlululo, oppression, kune-detention, kune-security police, kune-detention without trial. Bengarandaba bekhuluma iqiniso through song, telling the truth in song. Le ndoda beyinesibindi ngendlela engomangaliso.
Yini ozomkhumbula ngayo?
Mpethu, umuntu uzomkhumbula ngokukhuluma iqiniso, umuntu amkhumbule ngokungasabi, umuntu akhumbule ngobuciko nobugagu bakhe, isiphiwo ebenaso, nokuthi akhulume ngezinto okuyizona zona.
UMzwake Mbuli yimbongi mhlabeleli yakwele South Africa. Fire, passion and ecstasy. Ingoma ka Ray Phiri esimphelekezela ngayo lamhlanje. Njengokusho kwethu ushonile sithi makalale ngokuthula. Singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Amapolisa aphazamise ukutshengisela kwabasakhulayo be-MDCT eHarare namuhla. Ushonile umhlabeleli wakwele South Africa olodumo uRay Phiri. Kwanelokwa lamhlanje mthwakazi omuhle olivalelisayo nguNtungami Linkomo. Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.